makwanani akanaka vateveri tinosangana zvakare makwanani anhasi uri musi wechitatu 20 nyamavhuvhu 2022 makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muzimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muwashington dc Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti nezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Ende ipapa tiri kuona kuti mubatani zvavarairidzi wakatopiwa tsamba inobva kuMinistry of Primary and Secondary Education kuti ulonche maprovincial namanational structures. Hationi mubatani zvavarairidzi uchiita zvakadai.
Hurumende inobvumidza kuumha kwerimwe sangano rinomirira varairidzi rinonzi Teachers for Economic Development kana kuti Teachers for ED.
Ndingati ndinofara nazvo nokuti munguva yapfuura iyi taona violence inoshandisa zvombo ichiwedzera muZimbabwe zvatatisingambofungiri nezvatatisingambo wanakudara.
Apo mutengo wemafuta ekufambisa dzimotikari uri kudzika munyika veruzhinji vari kuchema chema kuti seiwo vezvitoro vasiri kuderedzawo mitengo yezvitengeswa zvinodiwa neveruzhinji zuva nezuva. Mitengo yemafuta edzimotikari yakadzikiswa mukati memasvondo matatu adarika peturu ichiterera mutengo nezvikamu gumi nechimwe kubva muzana kuchitiwo dhiziri richidzika nezvikamu zvinomwe kubva muzana. Hatina kukwanisa kubata vesangano rezvitoro reconfederation of zimbabwe retailers vadenford mutashi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Asi mumwe muzvina bhizimisi vari nhengo yezanupf mudunhu reharare vagilbert mponda vanoti panoda kutarisiswa kuti chii chiri kukonzera kuti mitengo irambe ichikwira asi zvimwe zvinombonzi ndizvo zvinokwidza mitengo zvichidzikiswa mutengo. Ngatinzwei vachitaura najoga kandemiri westudio 7.
Ipapo panofanira kutarisiswa kuti zvinokudaro nei nekuti kazhinji vana muzvina bhizimisi vanhu vekuti panokwira zvinhu vanomhanya kubva vakwidza pazvinoderera vanomutarisa kusaidi nekuti vanenge vachida kumbudya nazvo. Saka chinhu chekuti tiri kutarisira kuti hurumende ingaita yatinoti iriro moral suasion yekuti vanoda kutotaurwa navo kwete kushandisa mutemo isachi asi kuita iye yatinoti tripartite kuti panenge pane hurumende kuita mabhizimisi kuita vashandi. Izvo zvinobatsira kuti vanhu vagare pasi vaurisane kuti unai varume tikadai isumu tikaramba chidhurisa zvinhu zvakuruva kuti vashandi vanenge vanozobhadhira mari yakati wandei uyezvo mari inosara muhumwe yavo iri inoderera zvinozoafekta kumabhizimisi. Saka chinhu chekuti chinofanira kutonyatsokutaurwa nemazvo kuti aiwa kamitengo yaderera yefuro. Saka tiri kutarisira kuti mitengo at least even ikasaderera ngairegere kuramba ichikwira because kuderera kwemitengo kunotora nguva nekuti vanhu vanenge vasivanyatsokubhilivha kuti zvishuwa fuo yaderera zvishuwaere.
Tinonzwa hurumende ichichema panooma zvinhu ichipa chipomerwa kuhondo yeukraine nerussia asi tikuona kuti iye zvino paine hondo kudaro mafuta mutengo uri kudzikira chii chiri kutora nzvimbo.
Chirii chora nzvimbo ndechekuti paifungidzirwa kuti hondo iyi ichazoita out of control asi mamiriro azvaakuita zvinenge zvadzika mana nekuti mukatarisa pane pakanogara pasi nyika yerussia neukraine neturkey neunited nations vakatobvumirana kuti kuuitira riri muukraine ritobude. Saka zviri kuratidza kuti hondo iyi even ichikwa zvayo hatifungi kuti ichadarikidza pairi zvakanyanya uyezve vanhu vaifungidzirwa kuti oyo yese murussia icharambidzwa kuti ende mumaketi asi zviri kuratidza kuti russia yacho iri kuwana mikana yekuramba ichingotengesa oyoyo. Saka paworld market supply yeoyo haina kuchinja asi yakungochinjana kuti dzimwe nguva yaenda kuimwe nyika yakuenda kuimwe nyika yangochinja vanhu vari kuitenga asi ichikuenda pamaketi. Saka izvo zvinoreva kuti mapurize anofanira kuramba ariko kana kuti anofanira kutoderera. Hurumende tingangoti maitikira ngaachita zvinhu pane atinoti initial reactions yekuti panoitika chinhu chakadai chisachamboitika chisina precedent chinovhundisa muwese. Saka kupulana kwacho kunenge kwakunetsa nokuti munenge vakapulana muchifuka nemapurize anenge akamira neumwe level asi kwoitika hondo yanga isina kupulana yanga isiri pabhajeti. Zvinhu zvakadaro zvinokanganisa zvinhu zvakati wandei ende tiri kutarisa nyika dzakawanda dzaa still affected in any COVID.
Abo vange vari mujina bizimisi vari nengo ya Zanu PF mudunure Harare va Gilbert Mponda vari parunare mu Harare na Jonga Kandemiri we Studio 7. Muchungamiri wenyika va Emmerson Mnangagwa vanoti vose vane pfuti dzisina kunyoreswa vanoregererwa kana vakadziendesa kumapurisa. Vamnangagwa vanokurudzira vose vane pfuti zviri kunze kwemutemo kuti vape mapurisa pfuti idzi asi vachiregererwa. Izvi zvakaziviswa nemutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati Nezuro panguva iyo vanhu vakawanda vari kubirwa nevanhu vakapakata pfuti zvinji dzacho dzisina kunyoreswa. Vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vanoti vanotsigira zvataurwa navamunangagwa nokuti vanhu vazhinji nevamabhizimisi akawanda vari kubirwa nevanhu vakapakata pfuti.
Ndingati ndinofara nazvo nokuti munguva yapfuura iyi taona violence inoshandisa zvombo ichiwedzera muZimbabwe zvatatisingambofungiri nezvatatisingamboona kudhara. Marobhari awedzera, armed robbery mumaguta nekumaruwa, pamusoro futi nevanhu vari kufamba vachibudisa zvombo wedza kumarali public zvisiri pamutemo. Saka ndingati ndiri kufara ne Amnesty yataura.
Munoona vanhu vachienda nepfuti dzavo kumapurisa?
Vamwe vachaenda nadzo fanike kana uri munhu wekuti pamwe muridzi wepfuti yacho akashaya unenge usina hako kodzero yekuti uve nayo pfuti yacho ungaendese, asi vaya matsotsi vagara vanga vaida kushandisa pfuti yacho nenzira dzisiri pamutemo handifunge vanouya nadzo nekuti vange vada kutodzishandisa kupara mhosva.
So kutaura kwamaita vamanduna kuti pane vanhu vari kushandisa pfuti idzi nenzira isina kunaka, sokuona kwenyu sehurumende yakanonoka kuregerera vanhu ava nokuvakurudzira kuti vauye nepfuti dzacho kumapurisa?
Ndingati zvimwe zvacho zvinoratidza breakdown iriko in state of policing yedu kuZimbabwe. Pane ka mismanagement kari kuitika mukayeuka gore rapera iko kucentral registry kwacho kumapurisa kunoitwa licensing yepfuti, vakabata vamwe vacho ikoko mapurisa vanga vari mukati mecorruption yekupa malicense epfuti kuna vanhu vasingafambi kumawana. Saka kunonoka kwavo I think is just kuratidza kuti kuchipurisa kwacho nekuhurumende kwacho pane kakusao kwanisa nekusavisisa kumanaja kwemarobhari aya necrime pada kuimprova policy yedu in terms of safety and security mumaguta nekumaruwa.
Tinonzwa zvemashoko okuti mamwe mapurisa nemamwe masoja ndivo vane pfuti dziri kushandiswa kana kuti ndivo vari kushandisa pfuti idzi, munoona sekuti izvi zvichagona kudzorwawo here nehurumende kuti vasaramba vachidai? Vanga vakwanisa here
kudzora kwacho? Zvinodipenda nekuti hurumende yacho yaimplementa zvechisimba sei there about implementing my policy aya nekuti vakangopa amnesty asi pa ground vasinga wedzeri surveillance yavo and increasing visibility yemapurisa pamahotspots emarobhari mapatrols usiku and also intelligence my investigations havanenge vachiita kuti vahwisise kuti chichiri kuitika. Tcharamba tichingoona ma robbery nema incidents ma crimes anokomitwa nezvombo atingowedzera ndingati pave ne culture yatirikuona in the last few years ye kuwedzera kwekushandisa zvombo pakupara mhosva muZimbabwe, which is very disturbing kwatiri tose.
Avo vange vari vanoongorora zvematongero enyika vaCalvin Manduna vari parunhare muWashington DC neStudio 7. Bazi rehurumende rinoona nezvedzidzo yeprimary nesecondary rinonzi rapa mvumo yekuti vamwe varayiridzi vaumbe sangano rinomirira varayiridzi rinonzi Teachers for Economic Development. Gwaro riri mumaoko eStudio 7 rakasainwa nemunyori mubazi iri Amai T. Tabela richienda kumunyori mukuru weTeachers for Economic Development vaT. Masikati rinoti hurumende iri kupa mvumo kuti sangano iri riparurwe richikurudzira varayiridzi ava kuti vashande pamwe chete nevakuru vezvedzidzo mumatunhu ose. Asi mutungamiri werimwe sangano rinomirira varayiridzi reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Dr. Takavafira Joe, vanoti sangano iri harina maturo vachiti isangano reTeachers for ED kwete Economic Development. Dr. Joe vanoti ibasa rehurumende inoda kuparadza kubatana kwevarayiridzi.
Nekuda kunyararidza varayiridzi avo vari kutsutsumwa nemari dzavari kutambira dzavanoda kuti dzinde maUS dollars dzichidzokera paUS 540 yavaitambira October 2018 asati asvika. Zvinoratidza kuti hurumende yafoma chimwe chipoka chevarayiridzi chinozvidaidza kuti Teachers for Economic Development kana kuti mishoti Teachers for ED. Zvinongoratidza kuti kana muchinzwa kuti Teachers for ED Economic Development razongotsvagwawo kuvanzurudza kuti zvinenge zvinoratidza kuti mubatane zvavarayiridzi wafoma nehurumende kuda kuvhara varayiridzi vari kuda mari dzavo.
Munoti kuvarayiridzi pamusoro penyaya iyi, Dr. Joe?
Isu tiri kungoyambira varayiridzi uyezve tatambira mashoko anobva kuvarayiridzi anobva kwakasiyana siyana achitaurawo kuti havakwanisi kuti vabatwe kumeso nezvinhu zvekutamba namadhaka pasina mvura zvokungoona kuti idiversion inobva kuhurumende isingadi kugadzirisa maringe nemasalari ari kutambirwa navarayiridzi ayo akarohwa napongwe. Vanenge vanyangira yaona kuti varayiridzi vese vari kutongoona kuti apa kuda kudhakisa trade unionism muZimbabwe, kuda kuona sokuti avo varimumatrade union avarayiridzi vari kunetsa hurumende. Naizvozvo toda kuuya nemubatanidzwa unoita sokuti unoda kuti upe varayiridzi chouviri kana kuti economic development. Isi munyika yatinongonyatsoona kuti hamuna development, zvese zviri parecession, mune underdevelopment, chibatira pamashizha usaihwa panhamo uye nzara yakatandavara. Uye hatizive kuti zvinoda here kuti vanhu vapinde mugurupu kana muchikwata kuti vazoenda kuti economic development.
Dr. Joe, chamunoda kuti chiitwe chii panyaya iyi?
Chatinoda, chatinoziva chinobuda muEconomic Development ndechekuti murayiridzi wega wega ngaapiwe mari yake inokwana yokuti ararame pamwe chete nemhuri yake, akwanise kuita kana achida kuita development ozoita development, kwete kuda kubata namadhaka pasina mvura kana kuda kuita dambe zvaro navarayiridza.
Munoshorei pamusoro pesangano iri, Dr. Joe? Handiti ndiro kumirira varayiridziwo here?
Ichi chirongwa chinongoonekwa kuti hapana kwachinosvika, asi kuti chinoda kungovhiringidza chete kubatana kwavarayiridzi vachienda mberi vachida mari dzinokwana kuhurumende. Saka hazvitishayisi hope izvi, zvinongozoperawo nokubhururuka. Ende ipapa tiri kuona kuti mubatani zvavarayiridzi wakatopuwa tsamba inobva ku Ministry of Primary and Secondary Education kuti ulonche ma provincial na ma national structures hatione mbatanzo wa rairizi uchita zvakadai asi kuti mbatanzo wa hurumende unoda kuvhara kana kubata kumeso wa rairizi.
Mutungamiri werimwe sangano rinomirira varairidzi reprogressive teachers union of Zimbabwe, Dr. Takahashira Zhou, vari parunare kumasvingo nestudio 7. Hatina kukwanisa kubata mutauriro wehurumende kana munyori wesangano idzva iri sezvo kwange kwadoka. Sangano rinomirira vatyairi nemakondakita reZimbabwe Union of Drivers and Conductors rinoti nengo dzaro hadzisi kubatwa zvakanaka nemakambani avanoshandira. Mutungamiriri weZUDAC vaFrederick Magura Minga vanoti vatyairi nevavanofamba navo havasi kupihwa mari dzinovakwanira pavanenge vachifamba kuendesa zvinhu kunyika dzakaita seAngola, Zambia, Mozambique nedzimwe. Vamagura Minga vanoti vamwe vashandi vanogona kuita mwedzi mitatu vasina kuona mhuri dzavo, vachiti sangano ravo rinoedza kutaura nevashandirwi asi zviri kushaya basa. Vamagura Minga vanoti vanhu vanoenda nezvinhu kunyika dzakaita seDR Congo asi vachitova madhora makumi matatu kuti vashandise kwemazuva avanenge vari kunze kwenyika.
Mukoma wande kuti titaura nechokwadi hatidi kurova imbwa takaviga mupinyi. Mamiriro akaita zvinhu iye zvino hazvina kumira zvakanaka. Ndoda kutanga nechinhu chotanga chakakosha. Vashandi vemutransport ivo matruck drivers takaatarisa havasati kunyange tabvira kare tichiudza makambani ese makuru emuno aya kuti vashandi ngavaone nguva yekuenda kumba. Madrivers asikuona time yekuenda kumba. Makambani mahombe ari kuti driver akasvika kuyati anonzi gara ikoko havamurelise kuti ambonoona mhuri yake. Saka nanhasi madriver achiri kuita 1 month asina kuona mhuri, ari kuita 3 months vasina kuenda vasina kuona mhuri. Saka ndiri kuti mamiri azvakaita ndo condition yekutanga. Chipiri ndechekuti izvozvi kutaura kwatiri kutaura kunoku kotsero dzevashandi vemutransport hadzina kumira zvakanaka, dziri kutyorwa mazuva ese. Tine mari yatinofanira kuti kana tichinge tarara 24 hours dzega dzega kunze kwenyika tofanira kunge tichipuwa mari iyoyo.
Saka vaMagura Minga, hapana kana mari inopiwa vashandi here, zvinoitika sei?
Saka vanopuwa $30 kuti ndaonodya pamazuva 2 weeks kana pamwedzi. Mari iyoyo haisi kubuda. Driver ari kunzi famba uzvione here munzira kana kuti varikuonekwa sembavha here, hatisi kuziva kuti kuchiri kushanda here kwokuti munhu anotakura lod kunobata kuDRC opuwa $30 yekudya. Kune dzimwe nyika vanopuwa mari, basa iri rinokuvadza musana zvokuti unongofanira kuti ukasenza nguva diki diki wobva waenda kunoita mainvestment. Saka izvinoizvi kutaura kwandikutaura kunoku ndo imwe nyaya iripo yekuti mari dzekunodya tisatambotaura nyaya pei. Satingadzema night out hadzisi kubuda dzakakwana. Vamwe vari kuzopedzisira vakutakura vanhu, vamwe vari kupedzisira vakutakura zvekunotengesa, driver akurarama nematrix ozopedzisira akuita smuggling. Event of the day akadzokera kukambani anenge akamakwa kutsvagirwa mhosva asi kambani dzacho hadzisi kubhadhara. Kunyange zvazvo kune dzimwe kambani dzatinotenda kuti dziri kubhadhara vanhu zvakanaka. Chimwe zvakare chiripo ndechekuti izvozvi kutaura kwatiri kutaura kunoku madrivers nemhaka yekuti basa riri kunetsa kuwana vashandi varidzi vedzimotokari nematraki kana kungave kumabhazi kana kupi havasi kubata vashandi neruoko rwemukati, vari kuvabata neruoko rwekunze nekuti vari kuziva kuchura uhu kwakazara. Saka havasi kutora vashandi kuvaita mapemanendi. Hanisandamboona ini nyika yekuti mushandi anoita 18 years asina kuita pemanendi. Zvakaitwa kupiko? Munhu anoita 15 years kuita permanent achisainiswa contract every day every month after every 3 months uchisinye usingaiti. Saka mamiriro akaita basa ndeyekuti munhu anenge achiti ezvinezvi vanhu vakusarudza kutiza vamwe varikuenda kunana America, vamwe vari kuti zviri nani kuchira South Africa nekuti dzinenge dzingotsvaivhe ndikaenda kunyika kwavo. Saka nyaya idzi dzatiri kutaura idzi vamwe vanoda kupomera kuti hanzi tiendesa kune hurumende. Idzi nyaya dzatiri kutaura idzi toda kuti maemployer azive varidzi vanhu vedzimotokari mu transport vanoshandisa namba tsvuku nevashandisi vemutransport havasi kubatwa zvakanaka nemaemployers. Pane vamwewo zvakare vanenge vaine mapowers vanodiwo kuuya futi vachikanganisa basa redu. Saka ndo mamiriro akaita zvino, hamuna mufaro. Madrivers ari kungosenza akatsamwa, mukaenda matraktstop hamuna mufaro, mukaenda magroup emawhatsapp atinawo nemadrivers havasi kufara nekuti hapana chekufamba.
Ko hamuna masangano anomirira vashandi here? Hamusiri nhengo dzemaunion anogona kuyananisa vashandi nevashandiro here?
Makampanis edu atinawo aasi kufarira kuona madrivers achipinda maunion uye achibatana. Zvinovara kwadza kuti vabate mari yesubscription yemushandi vachiendesa kuunion. Zvinovara kwadza chaizvo. Ende chimwe chinhu chiri pano chekuti kumahearing ari kuendwa hakusi kuhinwa akadzakawanda, kuri kudzvanyirirwa vashandi nekuti maNEC yedu iri kutongwa neutsamiriri zvisingaiti. Saka ipapapa ndataura kutsamwa kwose kuri muvashandi vemutransport. Zvimwe hatingazvipedzi nhasi pati tandingataure nechekuti hapana mufaro uriko, vari kungomirira kuti dai tasununguka, kunyange zvazvo takasununguka kuenda muindependence, but takasunungurirwa nemaliberatitimwewo heroes hachisiricho.
Avo vange vari mutungamiriri weZUDAC vaFrederick Magura Minga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndoito madamombe ndobva kwaguku. Ndoda kusavapanisa kapenyaya yakaitika kwakaenda nangagwa kuZCC. Chinotishamisa papapo ndechekuti iye akaenda nevanhu vake vamuezampira nemudzinaya wake nemadzisho emene pamusangano wechechi. Asi zvinotitarisa ndezvekuti ipapa musangano apo musangano wakaitwa sei usina police clearance. Hamuna kupinda. Saka mukawasisisi kombelena kuti zvina zvibati zvakaenza apo panenge pachitijamisa unoenda unova vachimurambisa vomisa kuti mapurisa anofanira kunge akakliya zvinhu zvinofanira kutedzwa zvingete zvakaitwa. Asi apa munangagwa wakaenda sei kumusangano weZion pasina police clearance? Vakaregere kunoti ungavata zveinformation kuti vakapi here zvinhu zvakakwana. Handiti mazvona. Saka zvinhu zvomuZimbabwe hazvienzanisi, hazvina kufanana. Mukawa uchinzi mapurisa nedivi ranoshanda, mapurisa nedivi ranorevera, ndiwozvo zvinoreva zvinhu izvozvo. Saka uyo unonzi Paul Nyati mutauro wemapurisa tinorombo zvikuru nemuchindawo nekuti zvinhu zvaanongotaura haanzwisisi polisi yenyika.
Mangwanani akanaka vateereri vese vanoteerera Studio 7 naanotepenyura chirongwa chatinozwisisa chisina kwachakarerekera. Komata anonoka hwande nesezvinu nevamwewo vetisinazvisina kutaura ngemazita avo. Ndinoti zvangu zvara nhasi handina zvangu kupemberera mune zvakanaka, ndinongopemberera zvangu ndini misodzi padama. Nyaya yacho ndeyekuti ndine hama yangu yakaenda kuchimurenga zvishuwo, ndisekuru mukoma wamai, but havana kudzoka. Nguva yakapera hondo takatarisira kuti maybe sekuru vangu vachauyawo, asi havana kuuya, vakatsakatikira ikoko vaizvisamire muhlanga. Saka nhasi uno zuva rakadai ngeranhasi ingori misodzi chete. Chevakarwira kuhondo chaizvo chaizvo handisi kuchiona nekuti ndiri kungotambura wese dani zvanga zviripo. Chetinoti tai takasununguka, kusununguka zvetingaita mabiko ekufarira kuti vakarwe hondo kuti tizotambura, handizvo, misodzi chete pamatama.
Wazwa imba Studio 7 vateereri. Pakaipa. Danhu vaimwe audio yandambonzwa pasocial media apa yevanhu vaifonerana, umwe ari weTripoZ, umwe ari weZANU-PF. WeZANU-PF vaitaura mashoko okuvhundusira kuti ichidzira. Chandinakidza ndechekutaura kuti kwanzi unoziva kuti zvinouraya here kana kuti zvinourayisa here kutaura kuti vamunangagwa havasi kugona mabasa. best no rice. Which is it in Yikar? Which is the wound of Raman? I will go to the coast of Cotton's no rice. Pakuto in Banukuto Rai, or at after Guram Magazine. This is native. But in Guatacum in Banamukana, what is now is with an increase, what you're not going to see. Mukana or Kutsi. She took Gadzisa. She deepened who Gadzis. And I would see me action. So I could see. Nyarara musazi taura kuti nouraya. Izvezvo kuda kuuraya zvinotoonesa kuti zvinoonesa vamwe vanenge vane moyo wekuda kutendeuka. Hazvimbozoiti kuti musaramba muchiuraya vanhu vose. Pane mashoko ataura mufano yemudoko singabviri. Soma kwaudziyo asi ati kunyange mukaurayani nhasi asi mweya woshanduka haupfei. Chokwadi ndayatso kuzvinwa kuti foshuwa mufano anorevesa.
Hey, makadiko pa studio apa. Tizinani zvedu vakadivi pamwe vese nemabasa kwamuri taachikumbira kubvunza kuti iko zviri kuitwa muno mwezi neSouth Africa zvokuti vanokurura vanhu kubvisa vanhu hembe vanhu vachipinzwa mumavheni mapurisa asina kana kupfeka zvinobvumirwa here pabumbiro remutemo ende hatina kumboona kana munhu kana nyika ipi zvayo yambochema ichiti aiwa zvamuri kuita izvi zvakaipa ende mukatarisa vanhu vacho vese vari kunzi vakabatwa ava vachipomerwa mhosva yekunzi ndo vakarepa vakadzitini vakano ava vese vari kunzi vaonekwa hapana munhu akambowanekwa achirara nevanhu ivavo vari teni asi tiri kuona vanhu havashungurudzwa zvinoshamisa zvokuti vanobviswa hembe zvese munhu aisara asina kana chinhu ari muti kaiswa mvheni yemapurisa ko dai kuri kunzi vamugabe vanga varipo izvi zvaiitika here mugabe ndiye watakamboona akambenge achimira achiti aiwa ndipei vana vangu zvinoratidza unhu hwakadii kana kuchinzi yanzi kune hero semagamba isu tichitambudzika kudai vana venyika vachitambudzika vamwe vachidya vachiguta vachishungurudza vamwe ndo hero here ndo zvakarwirwa here nemagamba izvozvo iwo ana mugwadi ava ndo vamwe vatinoda kubvunza ndo vamwe vanotaura kuti hanzi vanhu vetripus vanhu vakazodini koiye zvinoizvi hatinasi kumbomunzwa kana kumboti ambotaurawo nezvevanhu vari kushungurudzwa vasina kupfeka zvinorevei tokumbirawo toda kumboziva kuti ko hurumende yedu iyi yezvimu iri kuti kudii nekushungurudzwa kuitwawo zvazvarwa zvai kunze kwenyika zvisina kana kupfeka
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateveri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti 001-202-465-0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vaimbova mutungamiri weamerica vadonald trump vanoti vari kushungurudzwa pamusoro pezvematongerwo enyika kuzvira zviro mapurisa efederal bureau of investigation kana kuti fbi akapinda mumuzinda wavatrump wemar-a-lago kuflorida vakatora mabhokisi gumi akange akazara magwaro anonzi akange asingabvumidzwi kubuda mumuzinda wewhite house panguva iyo vatrump vakasiya basa sezvo nguva yedu yapera tomboteresa zvange zviri munhau dzanhasi hurumende inobvumidza kuumbwa kwerimwe sangano rinomirira varayiridzi rinonzi teachers for economic development kana kuti teachers for ed veruzhinji vanobvunza kuti sei vezvitoro vasiri kuderedza mitengo apo mutengo wemafuta edzimotikari uchidzikiswa mutungamiri wenyika vaemarson munangagwa vanoti vane pfuti dzisina kunyoreswa vanogona kuregererwa kana vakaenda nadzo kumapurisa tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manyoro anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muna chris gande munhau dzeisindevele